Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri. Tinosangana zvakare maneru anhasi uri musi wesvondo zvita 22/2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Marvelous Mplanganya huye, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanotengesera mumigwagwa rinoti uori watekeshera zvakanyanya mumigwagwa zvave kukanganisa mashandiro enhengo dzavo panguva ino yezororo rekisimusi. Sangano rinomirira vagari vemuHarare rotambira nemufaro mutongo wakaturwa nematare wekuti kanzuru nehurumende vagadzirise zvivakwa zvavo zvinogara veruzhinji mumusha weMbare. Vamwe vanoita zvemitambo voti vachange vachishanyirana nemhuri dzavo vachipembera vari pamwe chete panguva yekisimusi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanotengesera mumigwagwa reZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations vaWisdom Malaya vanoti nhengo dzavo zhinji dziri kushungurudzwa nemapurisa ekanzuru yeHarare izvo zviri kukanganisa mashandiro adzo uye kudzimanikidza kuzobhadhara mari dzechioko muhomwe. VaMalaya vanoti vanotengesera mumigwagwa vakawanda vanenge vachitarisirawo kukwira kwebhizimusi nguva ino yekisimusi, asi vari kuchikorerwa kodzero dzavo nguva nenguva. Studio 7 yatadza kubata mutauriri wekanzuru yeHarare vaStanley Gama kuti tinzwe divi rekanzuru panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMalaya.
Mumugwagwa ndomukuraramira vanhu vazhinji vemuZimbabwe. Saka kutaura kuno chipatapata vanhu vachitengesa kuti vaonewo chehuviri chekuzofidha vana nacho pakrisimusi. Asi zvisinei hazvo, maringe nemamiri akaitawo nyika yedu parezvino, pare kusagadzirana dzimwe nzvimbo dzenyika kunyanya muno muHarare, avo vanove malocal authority kanzuro vari kuitawo maoperesheni ekusunga vanhu vari kutengesera mumugwagwa. Saka ndomamiri akaita kunze, but vanhu vangoramba vachitengesa nekuti ndopabasi pavo uye ndopavari kuraramira. Saka kudyanana kuri kutongoita mumugwagwa ikoko, chatinenge tisinganyanya kufarira kuishaugana ndechekuti pakupedzisira nyaya inopedzisira yaisa hukuona munharaunda.
Mungati gore rino ranga rakamira sei kune vanoita zvekutengesa mumigwagwa?
Gore hatingati ranga rakanaka, ndo ranga rakashata. Ndainge ingori nyaya yepachirungu panonzi survival of the fittest, kuti munhu wese arikuziva kuti ndo pandinoraramira ipapo. Saka madambudziko anosangana nevanhu vachitengesa agira angoripo mugore wese. Iyo nyaya yatanyanya kutaura yekushungurudzana nevezvemutemo vachiti muri kutengesa zvisiri pamutemo, kunyanya vaye vavachitengesera pamberi pemashopu makuru. Vemashopu makuru vanga vachienda kunotaura kune vemutemo vachinyeta kuti vanhu havaa kutitadzisawo kuita mabhizinesi zvakanaka. Saka ndo mamiri anga akaita gore, vamwe vanga vachiwa, vachimuka vachiwachimuka pamabhizinesi avo nekuti kutandanisana nekanzuro kwanga kwakanyanya mugore. Haikiri chimwe chinhu chandichada kuita ndechekuti mamiri akaita nyika yedu parizvino vanhu vazhinji vorarama nekutengesa. Saka maringe nemitemo manje zviri kuudzwawo ongororo yekuti vanhu vazhinji vari kuita zvekutengesa vari kupiwa nyaya yekunzi havabhadhare mitero, zvinova chinhu chichiri chokwadi. Saka nyaya iyi yaramba ichifamba mugore rino zvikuru, uye tatoona kuti maringe nebhajeti ya 2025 inyaya yatotsinirwa futi kuti vanhu vari kuita mabasa emaoko vaitoisa mugoba havasibhadhara mitero. Saka zvinokonzeresa kuti pakufamba kwevanhu nekurarama zvisave nyore, ndozvanga zvirimo mugore rino.
Zvii zvamungada kuona zvichisanduka mugore rinouya makanyanyonangana nevanotengesa mumigwagwa?
Chekutanga inyaya yekuti vanogadzira mitemo kana kuti vanopa chenjedzo kune zvemitemo munyika vave nekunzwisisa kuti vanhu vari kutengesa mumigwagwa havasi matsotsi kana mbavha dzenyika, asi vanhu vari kuita mabasa emaoko kuti vararamise mhuri dzavo. Ndoo chinhu chatikushuvira nekuramba chikurukura nevemitemo kuti zvinzwisisike nehurumende yedu, criminalization yevanhu vemabasa emaoko. Saka ndechinhu wani chatoda kufambisa mugore ra2025 kuti nyaya iyi iongororwe. Chechipiri inyaya yemitero yematexi. Matexi akaiswa achitarisira mugore ra2025 akawandisa maringe nemashando anoita vanhu vemabasa emaoko. Tikuda kuramba tichiedza kukurukura neveminister of finance uro neparliament kuti kuve nemitero kana kuti tax iri simple kuti vanhu vakwanise kubhadhara vanoita mabasa emaoko vasingashungurudzwi. Chechitatu chatiri kutarisira kutiwo pakwanisike kuvakanwa nemitemo ichaunza tinoti masocial safety net yevanhu ivava vanoita mabasa emaoko, kuti akaenda kuchipatara anonona mishonga worapwa, kana kuti vana vanoenda kuchikoro vasingabvunge kuchikoro.
Avo vanga vari munyori mukuru musangano reZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations vaWisdom Malaya vachitaura nesu vari muHarare. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mune rimwe sangano rinorwira kodzero dzevagari vemuHarare reCombined Harare Residents Association CRA vaRuben Akili vanoti vari kutambira nemufaro mutongo wakaturwa nematare edzimhosva svondo rapfuura wekuti kanzuro yeHarare nemamwe mapazi ehurumende vagadzirise zvivakwa zvekanzuro zviri mumusha weMbare zvinogara veruzhinji. VaAkili vanoti sangano ravo rakabatana nevamwe vagari vanogara muzvivakwa zvekanzuro zviri muMbare izvo vanoti hazvisi kuchengetedzwa zvakanaka. Vakakwidza nyaya iyi kumatare edzimhosva ayo akapa mutongo wekuti zvivakwa izvi zvigadziriswe nechimbi chimbi. Ngatinzwei hurukuro yataita navaAkili nezvenyaya iyi.
Mutongo uyu tinogamuchira, tingati mutongo uyu nemufaro zvikuru, tingati pachirungu inotonzi landmark ruling, nechikonzero chekuti tingati anga achisanganika nevagari vekuMbare kunyanyanyanya vanogara mumahotel kusagadziriswa kwembombi dzinofambisa siweji kana kuti tsvina, uyezve zvakare nyaya yekushaika kwemvura, uyezve kusagadziriswa kwenzvimbo dzinogezerwa nedzimwe dzinosvikirwa ndiro. Zvese izvozvo tingati ugaro hwevanhu vekuMbare hauna kumira zvakanaka pari zvino, nechikonzero chekuti vaita kunge vanhu vanga vaita zvekuraswa pasina avo vanotaona kuti ugaro hwevanhu hava hwave hugaro kati umwepai pachirungu wanoti hune dignity. Saka naizvozvo mutongo uyu wauya panguva iyo vagari vemuMbare vanga vachitingati vari madzudzo munyanyanyanyanya vachive vanogara tikati mumaconditions asina kururama. Naizvozvo tingati tikupembera nemutongo uyu nechikonzero chekuti takagara tichitamba tichitaura nyaya idzi dzekuMbare hotels kana kumaMbare flats kubvira tingati guru rakapera. Chingoramba tichingotaura tichiti dai kanzuro yaona zvekuitwa, dai pamusoro peugaro hwevanhu avo, dai hurumende yaona zvekuita pamusoro pevagari vekuMbare kuona kuti ugaro hwavo hwadzokera, pekuti havasi vanhu vari pachingo ndati subjected kumahealth risks, uyezve maconditions kana kuti nzvimbo dzavanenge vachigara dzinenge dzine zvimwe dzinokonzeresa zvingava zvirwere. Uyezve zvakare tinati pachimbira tinati kuti dignity pake zvayo.
Tinoona kuti hamuna kuwanikwa wanikwa muchidoma Harare City Council badzi makadomawo mamwe mapazi ehurumende. Ndeapi mapazi aya uyezve zvaakureva chii?
Mapazi ehurumende akadomwa yange iri Minister of Local Government, Minister of Social Amenities, uyezve na Minister of Health. Minister of Social Amenities ndeavo vanoona nezvekuona kuti dzimba dzavakwa neugaro hwevanhu. Saka naizvozvo takavadoma nechikonzero chekuti mumwe nemumwe ane basa guru pamusoro peugaro hwevanhu ava. Tina chikonzero chatikanyodoma vanhu ava, mukaona kuti mapirwo aitwa mutongo wacho ndewekuti kanzuru iri kunzi immediately igadzirise tingati mabasic essential services zvakafanana nekugadziswa kwemvura nesiwa kana kuti yatingati mbombi dzinofambisa tsvina, uyezve nekunyona kuti magari vemumbare, Matapi, Matererini nenyere mafikati vese vanogara mufurati vaone kuti marara atanga kutakurwa, tsvina dzatanga kugezwa, zvese izvozvo zvichive zvinoitika. Saka tingati ndo zvakatongwa nedare kunzi kanzuru vei inoita. Uyezve kanzuru yakatongerwa kunzi iye inofulfila tingati pachinzwa inoti statutory obligation yayo yekuona salandlord kana kuti semuzvina imba dzimba idzi, kuona kuti dzimba idzi dzarehabilitetwa kana kuti dzagadziriswa kana kuti dzarenovhetwa kuti vanhu vanyatsogara zvakanaka kana kuti dzive safe and also for human habitation. Tingati vese vakatiwa kunzi kuti kana pachinge paakuzogadziriswa dzimba idzi pave netingati vaobligedwe kuona kuti paita matemporary shelters kana kuti pokumbogara zvakafanana nematende, uyezve nemamwe maservices anodikanwa apo maflats aya anenge achivanira se achirinovhetwa kana kuti achivanira se achiva anogadzirwa. Saka zviri kunzi ivo kanzuru hurumende kana kuti Minister of Local Government iyezvo naminista wesocial housing vaona kuti vanoshandira pamwe chete kuona kuti zvinhu izvozvo zvave in place.
Pakataurwa nguva here kuti zvinhu zvese izvi zvinofanira kuitwa rini?
Mukachengedza mutongo uyu nechikonzero chekuti matimeline anogona kusimek sei, but mukacherechedza pakanyorwa kunzi immediately.
Avo vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rerimwe remasangano anorwira kodzero dzevagari vemuHarare recombined Harare Residents Association CRA vaRuben Akili vachitaura nesu vari muHarare. Vateereri, hechino chiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona WhatsApp channel yedu uye nepaFacebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padande mutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi Updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Kune vanoda kushandisa linki, munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai linki yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Govanai nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum chamunopiwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Tinokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi tiri kuendera mberi nehurukuro namuzvare Nicole Chabata, avo vakatadza kunyora bvunzurudzo dzavo dzeOlevu mugore rino mushure mekunge vasungwa. Vakatadza kunyora kala vakasungwa vari pamwe chete nevamwe vechidiki veTriple C nava Jameson Timba vanotungamirira boka iri. Ngatizwei vachitsanangura.
Nyaya yabereka apa. Of course vanotorwadziwa, vanotoreacta, votodidi, but vanotozoona kuti like pandakabuda vakatoona kuti they have to support me because ini ndanditori mucondition yanga isi right. Ini pachangu ndaitoda vanhu vanondicomforta, vanhu vaimira neni, and even though vakatsamwa they were supposed kutongomira neni because ndanditori right kutodarika ivo. Because inini ivo havanosangana nemachallenges aya. Ivo vakazongomaona because inini ndindaifanira kunyora ndikazotadza kunyora. Ivo yes vanga vakabhadhara mari ende vaitarisirawo kuti ndinyore. but hazvina kufamba sekudaro. So yes, vanotombotsamwa votombodii, but ndozongomira nini.
Dzimwe shamwari dzako kana kuti vamwe vemunharaunda vari kutiwa kudii nenyaya iyi?
Panyaya yemafriends and community apa, I lost almost everyone. Because like the society inonetsa kuti igamuchire zvino kana kuti vana amenoti vanozvitora sei. So the society vamwe ndo vanenge vachindiseka pandofamba vachididi vachitaura vanotaura zvakawanda wanda, but inangu I don't care because inini I know the reason why ndakasungwa. I didn't steal from anyone and na crime yandakakomita, so ini ndindoziya nyangu ndikanzi criminal. It is what handisi criminal andirwadziwe hangu. Also panyaya yemafriends, I lost them all.
Ko dzimwe shamwari dzekuchikoro idzo dzakati kudi dzichiona wadzoka kuchikoro, pane here vakada kuti vatambewo newe?
Handisisina shamwari andoti shamwari. Maybe vanhu vakutoita mafriends hangu nawo, vamwe mastudents ezinasu ndo mamwe andiri kutoitawo ato mafriends wo angu, because the rest like mafriends angu anoita mwana wekuchikoro. Ana hangu dzokera kuchikoro ndakutomadzidza panhu madays andakabuda ndakaenda kuchikoro kuti ndinoona situation, ndinobvunza nyaya yemacolors what ndida kunzwisisa. So mafriends anoitozoti aya mafriends angu aya vakazvidistanca kubva kwandiri zvekuti communication yatati nayo ndakambozamawo njiti pamwe ndakatozoona kuti handifanire kuzvipa pressure hangu nevanhu. Vatomeka madecisions avo ndozvavada, except for my teachers ndo vanhu vakagona kundigamuchira zviright. But my friends andisisina na friend kana one, cause ivo vanotofunga kuti pamwe nditori mumupari wemhosva chaito chaito, of which andisi izvozvo. But inye kuti manzwiro amunozoita anozoitwa nyaya, but now I'm surviving. Now I'm surviving because I don't listen to them. So vanotaura zvese handizviteerere anei nazvo because hazvisi izvozvo zvandiri.
Kwanhasi togumira pano, manzwa hurukuro yataita namuzvare Nicole Chabata avo vakasungwa vari pamwe chete nevamwe vechidiki veTCCC uyezve naJameson Timba vanova ivo vanotungamirira rimwe boka reTCCC. Tinokutendai vateereri kunge manga muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki chinokupai zvekare chimwe chirongwa sondo rinouya. Vechidiki vangadawo kupinda muchirongwa ichi vanogona kutibata panhamba dzinoti +1 202 394 7156, +1 202 394 7156. Anokuonekai ndini Tavo Kancube ndiri muno muWashington DC.
Tinotenda Taboka nekutipa chirongwa chevechidiki. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum, muchichipiwa naEvans Zininga weStudio 7.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba simba.
Ndino kuchingamidzai vateereri kuchirongwa chechitendero chesvondo rino. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Mazuva eKisimusi aswedera, takumbira mufundisi Venon Chamba kuti vambouya nhasi vatipe dzidziso inonangana neKisimusi. Mufundisi Chamba, ndinokuchingamidzai paStudio 7, sanganai nevateereri mutipe zvamakati gadzirira nhasi.
Kwazivai vateereri vakaropafadzwa vepano paStudio 7. Muzvara nhasi ndoda kungogoverana nemi shoko rine simba kwazvo kubva kuna Mwari. Ndoda kungotaura pamusoro penhau yeKisimusi. Kisimusi, kana kuti nepachirongo Christmas, izuva rakazvarwa mwanakomana waMwari anova Jesu Kristu tenzi achiuya pano panyika. Mwari, Bhaibheri shoko ramwari mubhuku ya John chapter 3 verse 16 inotaura kuti Mwari ndokuda nyika kandokuti pamwana komana wake iye oga kuti ani nani anotenda maari agoponeswa nekuwana upenyu usingaperi. Kisimusi kana kuti Christmas inguva yatinofanira kunge tichiratidzana rudo. Mwari havana imwe nzira yavakaratidza nyika kuti vanovada isiri yekupa. Ndoye zvatinokurudzira kuti vemachechi vanhu vakasiyana siyana tinge tichirangarirawo avo vasina, tinge tichirumbidza Mwari, tinge tichiita worship kana kuti praise, tichirumbidza nekuvonga Mwari. Nekuti Bhaibheri muchaona zvakare mubhuku yaMateo chapter 2 tinoudzwa nezvemagogodera kana kuti varume vakanga vakakwegura, varume vainzi ma wise men from the east pachirungu. Varume ava vakanga vari varume vane uchenjeri vaibva kumabvazuva. Vanonzi vakaona nyenyedzi ndokuitera kusvika vasvika panga paina Jesu namai vake Maria. Asi chinondishamisa nechinondifadza ndechekuti paChristmas kana kuti paKissimus varume ava vana kungovonga kana kurumbidza Mwari namashoko chete. Bhaibheri rinobva rapfuurira pamberi chiti vakapa zvipo zvinonhuhwira kunyangwe negoridhe kunyangwe nendarama. Ndope tinofanira kunge tichishumira kuna Jehovha tichitenda Mwari nekumurangaridza kuti Mwari makazviita zvikuru nekuti makati paropafadzo, makati pachipo chikurusa. Hakuna chimwe chipo chinopfuura mwanakomana waMwari oga Jesu Kristu tenzi. Now Christmas kana kuti Kisimusi yakatangwa neboka rainzi mapagans. Mapagans vakanga vari maedeni vamaroma ndovakazoritora vakazori perfect vakazotanga kuti tinyatso kuzoti tutange kurumbidza Jesu, turumbidze mwanakomana waMwari. Now zvinozuva izwiri rekuti Kisimusi kana kuti Christmas nemuchirongo Christ pane izwi rimwe chete rakabatanidzwa nemanzwi maviri, pana Christ uyezve pana Mass. Rekuti Christ zvinongoreva kuti zodzo kana kuti pachirungu the anointing. Christ zvinogona kurova futi the anointed, muzodziwa kana muzodzwa. But rekuti Mass ndere izwi rechiIndia rinongoreva kuti celebrations kana kuti mhembero. Asi diabori kana kuti Satani wakaipa akazouya achida kubvisa, nekuti Satani tinomuziva kuti haadi panorumbidzwa Mwari, haadi kuti Jesu arumbidzwe. Mazuvano munoona vanhu vakuisa kana pamaChristmas cards vachipanana zvipo, unoona kana mwadhi vachitumirana pafoni, unoona pakuiswa Xmas. Hapachada pakubviswa Christ, izwi rinoreva muzodziwa. Kisimusi inguva yekuti tinofanira kunge tichirangarira nekutenda kuuya kwakaita Jesu Kristu tenzi panyika, tichitenda Mwari Baba nechipo chakadai. Munazoone Kisimusi yakanaka muchirangarira kuti Mwari vakati pachipo chavo. Tichitenda nekuvonga nekushumira Mwari, ngatipotei chirangarira avo vasina. Shoko raMwari taanaro rinova Jesu Kristu tenza. Mwari ngaakuitirei zvakanaka.
Aiwa kwana, singatichigumirai pano munhu waMwari. Tinokutendai zvikuru mufundisi Vernon Chamba nedzidziso yamatipa nhasi. Toshuvira kuzonzwa zvakare dzimwe dzidziso mumasvondo anotevera. Vateereri, ndinokutendai kunge mange munesu muchirongwa chedu chanhasi. Iri svondo yedu yekupedzisira tisati tapinda muzororo reKisimusi. Ndotora mukana uno kukushuvirai Kisimusi yakanaka. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans, tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Nguva yeKisimusi negore idzva inguva yekufara vanhu vachiita mabiko pamwe nekushanyirana. Ko vanoita zvemitambo vachange vachiitei panguva iyi? Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vanoti vachange vachifara nemhuri dzavo vari pamba, vamwe vachitiwo
vachange vachishanyirana nehama neshamwari munguva yezororo iri. Vamwewo ndivo vanoti mitambo haina horodhi zvekuti vachange vari munhandare kugadzirira mitambo yegore rinotevera. Murairidzi weDynamos Lloyd Gove anoti achambokanganwa zvedhimbare nekuenda kupurazi kwake kuselu kunoona kukura kwembeu idzo akadyara.
Kana tasvika panguva yakadai basa rapera sekudai, tinenge takutotarisa mbeu dzatakaisa muvhu takuenda kumapurazi tonoona kumera kwembeu nekukura kwazvo kuti tidzoke futi taane simba rekuzvitangisa. Nekuti nguva ino haisi yekuti uchada kuti utemwese nemusoro nezvakawanda, asi kuti unge uchitamba nezvisingakwikwidze newe.
Chigove akakokera dhimbare mukutora mukombe wechibuku kapu uyo wakapa chikwata ichi tikiti rekumirira nyika makundano e2025 CAF Confederation Cup. Murairidzi wemutambo weragby Derek Chiware uyo ave mukuru wevarairidzi vemutambo uyu pane chimwe chikoro anotiwo ino inguva yekumbokanganwa zvenhandare nekupa vatambi zororo.
Christmas tenge tichirerutsirawo vatambi vedu tichiti ndiyo nguva yekuzorora, saka kunyanyanyanya zvepafield tiri kuti tamboti zorore mbichana kuti vakwanise kuspendawo time nevamwe wavo. Saka Christmas yedu inenge yakatinyararei.
Munyori wenhau dzemitambo Admire Muyemeke uyo anogara kuEngland anoti akoka hama neshamwari kumba kwake uko vachange vakaungana pamabiko emhemberero yekisimisi.
Takakokawo hama neshamwari kuti vange vanesuwo panopamba. It's most likely tinenge ve Christmas with a difference. Vazhinji vacho vakakonfirma zvavo kuti vari kuuya, saka ndiyo shuviro netariro yangu kuti ndozvonge zvakaitawo Christmas yacho ya2024.
Mutambi wetsiva ane mukurumbira kuda kwashe Chiwandire ane marongero akasiyana achiti achange achigadzirira mitambo inotevera nekuzorora ari pamba kana abva kunhandare.
Ini ndichange ndichispenda holiday yangu ndiri indoors, ndichange ndiri mumba cause ndikabva kutraining ndeinda neta ndeida kuzorora, saka no holiday for me.
Aridzi wevamhanyi vechidiki kuMidlands uyezve ari nhengo yeboard reNational Athletics Association of Zimbabwe Patson Muderedzi anoti achangozorora kwemazuva mashoma shoma.
Sezo ndine vana vechidiki kuchikoro, tichange tichitraina paholiday pano kubva musi wa27 December tichigadzirira kubva kuchikoro pavachatanga temu yavo yekutanga ine athletics mukati, uyezve tiri kugadzirira season inouya yenazi.
Mune imwewo nyaya vakanyoresa kukwikwidza musarudzo yekupinda mubhodhi reZifa vari kuenda kuhorodhi yekisimisi vachiziva kuti vakabudirira here kupinda musarudzo iyi. Mangwana Zifa Normalization Committee iri kutarisirwa kubuditsa mazita evese vakabudirira kukwikwidza musarudzo iyi mushure meongororo yakaitwa. Vanhu gumi vamashaogore, vafaraijere, vamartin kweza, vafilimoni machana, vanqobile magwizi, vaota magaya, vatemba muliswa, Benjani Mwaruwaru, vatwai mpiri namakwinji soma piri vakanyoresa kukwikwidza chigaro chemutungamiri weZifa. Vatambi venhabvu vakaita mukurumbira Alois Punjira, James Takavada naHarrington Sheren vakanyoresawo kukwikwidza zvimwe zvinzvimbo mubhodhi reZifa iri. Sarudzo yebhodhi itsva iyi iriko musi wa25 Ndira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanotengesera mumigwagwa rinoti huori hwatekeshera zvakanyanya mumigwagwa, zvave kukanganisa mashandiro enhengo dzavo panguva ino yezororo rekisimusi. Sangano rinomirira vagari vemuHarare rotambira nemufaro mutongo wakaturwa nematare wekuti kanzuru nehurumende vagadzirise zvivakwa zvavo zvinogara veruzhinji mumusha wembare. Vamwe vanoita zvemitambo voti vachange vachishanyirana nemhuri dzavo vachipembera vari pamwe chete panguva yekisimusi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida kutitumira tamba mbosha, zitumire iku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa na udzelupa www.voashona.com. Ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndini mu Washington DC.